States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 26 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamiriri venyika dzemuAfrica vakaungana nezuro muAddis Ababa kuEthiopia vachipemberera makore makumi matanhatu kubva zvakaumbwa sangano reOrganization of African Unity iro rave kunzi African Union iko zvino. Mapato ezvematongero enyika anokurudzira veruzhinji kuti vaende kunotarisa mazita avo mumagwaro ekuvhota kana kuti voters roll kutanga mangwana mugovera kusvika musi wechitatu svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiri venyika dzemuAfrica vakaungana nezuro muAddis Ababa, Ethiopia vachipemberera makore makumi matanhatu kubva zvakaumbwa sangano reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Mubatanidzwa uyu wave kuzikamwa seAfrican Union mazuva ano. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC vaNelson Chamisa vanoti kunyange vakatanga kurwira rusununguko vakakwanisa kuti nyika dziwane kuzvitonga kuzere, Afrika isati yave kuzvitonga munyaya dzezveupfumi uye kuzvitungamirira kuzere hakupo nekuti nhamo ichiri yakapfunya chisero munyika dzakawanda.
Zvino tinoona kuti Afrika pari zvino haisati yaane economic independence uye kuzvitonga kuzere kuzvitungamira kuzere kusakapapo nokuti kuchine nhamo nematambudziko akawanda anosanganisira nyaya dzekupokana nenyaya dzesauti.
Vachamisa vanoti Afrika yave kuda vatungamiri vechidiki vane muono negwara idzva rinobatanidza nyika dzose kana kuti New African Promise, vachiti zvinonyadzisa kuti Afrika izivikanwe nekupema iyo yakazara neupfumi hwezvicherwa.
Afrika nekukura kwayakaita uye nenyika ine zvicherwa zvakawanda mukaa ingava nyika inotema ingava nyika kana kuti continent inoshoyaka zvida kugadzira kunyaya dzezvemutungamiri leadership.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu avanoti dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seDemocratic Republic of Congo hadzisati dzawana zororo nebudiriro kunyange dziine upfumi hwakawanda.
Tingati project yekupamba upfumi hweAfrica haina kupera. Tine nyika dzakaita sana Democratic Republic of Congo hadzisati dzaziva rugare dzapakauya Belgium ma1880s. Nazvino vachimuri muhondo haumbonzwisisi kuti zviri kubva nekupi zvichienda kupi.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vanoti utongi huri munyika dzemuAfrica hwakawanda husi hwejekerere sezvakarwirwa nevatungamiri vekutanga vakaita sevana Kwame Nkrumah vekuGhana nevamwe.
Mando hiyo yanga hiri yokuti urumende zirozi kwa na wanu mjekerere msaruzo za kasunungu. Asizu chitwa no mrao kana kutumutemu uruzi homo Afrika wawani. Takatazana nechi gaicho uchozo kwa diwani wa homo Afrika wasu kufara nungu. Hakuna nyika ya atiazi kwa mrao kana kutumutemu mkuru umbiro guru enyika richiva mutsika za wanu homo Afrika.
Mushadi mkuru mubato rinona nesu kubulizu kwa kwe mashoko muzano PF. Vatafadwa mugwadi vanoti Africa Day izwa rakanakira bato rezanu PF sezvo vanowana nekupauru ya muro kune dzimwe nyika.
Isusa mutsangano rezanu PF tinonzwa kufara tichicherechedza zuva iri munyika yokwedu, nokuti somutsangano tinonzwa kufara nebasa rabatwa muzimbabwe kusumudzira vana veafrica vokwedu munyika yokwedu. Munangagwa vaita basa zhinji kwazvo muno muafrica vachibatsira nyika dzomuafrica, uyewo tine dzimwe nyika dzatichitibatsirawo matambudziko ataisangana nawo akaita sana cyclone Idai necovid-19.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainesi Paradza vanoti vagari vemuzimbabwe vanofanirwa kufarira zuva ranhasi iri sezvo vakayamurwa nedzimwe nyika kuwana kuzvitonga kuzere. Vaparadza vanowirirana nevamwe vanoti nyika dzemuafrica dzinofanirwa kubatana kuti dzigadzire zvinhu zvadzinoshandisa dzega pamwe nekutengeserana pasina zvinhingamupinyi sezvo muafrica muine zvose zvinodiwa kugadzira chero chinhu, vachitiwa pafanirwe kunge paine magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti pakati pezvizvarwa zvenyika dzemuafrica.
Ikuti hatifanira kunge tichiita zvemavhiza, nekuti zvemavhiza zvichaitsvanyirirwa neavo vakanga vakatitsvanyirira kare varume.
Africa Day izuva rekucherechedza kubatana kwenyika dzemuafrica rakatangwa muna 1963 nesangano reorganization of African Unity iro rakazochinja kuve African Union muna 2002. Paine donzo rekuti nyika dzemuafrica dzibatsirane kubvisa utongi hwemumbimbi ndoga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC pamwe nemapato ezvematongero enyika anokurudzira veruzhinji kuti kutanga mangwana mugovera 27 Chivabvu kana kuti May vaende kunzvimbo dzakaziviswa neZEC kunotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Nzvimbo idzi dzinowanikwa mumatunhu ose uye vanhu vanokwanisa kutarisa mazita avo kusvika musi wechitatu 31 Chivabvu. Sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoyambira veruzhinji kuti vanyatsokutarisa zvakanyorwa pamazita avo sezvo ZEC ichiratidza sekuti haisi kushandisa kuganhurwa kwematunhu kuchangoitwa.
ZEC yaparura chirongwa chokuti tino inspecta voters roll kuna avo vakanyoresa kuti vange vachivhota musarudzo dziri kutevera. Kuti tinoona kuti mazita edu ari muhere muvoters roll. Chirongwa ichi kutanga musi wa27 chichizoperawo kupera kwemwedzi, kureva kuti pane mazuva mashoma shoma chete chirongwa ichi chiitika. Even wakanga ukarejestwa kumashure uku, chinhu chakakosha kuti unotarisa kuti mazita ako ari muvoters roll here uye ari muwadhiipi. Pamusana pokuti tine delimitation yakaitwa kana kuti miganho mitsva yemaconstituents nemaaward, saka dzimweni dzonguva unogona kufunga kuti uri muwadhi ino uchizoona kuti aiwa wadhi yawakaiswa iwadhiwo imwe. Saka chinhu chakakosha kuti tizvitarise panguva ino kuitira kuti panozosvika election tisazoshamisika chiona zita redu risiri patinofungidzira kuti riri, zvinozoita kuti titadze kuvhota kana kuti tifambe nzendo dzakareba kuti tikwanise kunovhota. ZEC iri kukurudzirawo zvakare kuti vane madzifoni vashandise namba inoti *265# kuti vaone kuti sarawo riri muvoters roll.
Vamakoni, imi pamatarisa zita renyu mawana zvose zvakanaka here? Pane zvamaona zvamungatiudzawo?
Matarisiro andaita pandacheka wenini muvotas room ndaona kuti vachiri kutitaridza zve kuma constituency boundary ekare pasati pane delimitation report itsvai ine miganho mitsva. Ini for example zita rangu riri kuwanikwa riri muHarare North. Sekuziva kwangu Harare North haisisiko, yakapatsanurwa paviri, chimwe chibenga chaku Heathcliff, chimwe chaku Harare East. Saka noti kune department reIT rezek rivongororewo kuti nyaya iyi igadziriswe vanhu vasazorivara vachiti zvavaona mastavo vachishandisa *265# ndo zviri correct. Zvinoda kugadziriswa kuitira kuti ndinyatsoziva kuti ndichavhotera papi uyezve ndinenge ndamuwadhi ipi.
Sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano remubatira pamwe Trust rakabatana neZim Expo 2023 riri kuita urongwa hwenhaurirano pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka nevana veZimbabwe. Kushandiswa kwezvinodhaka kunonzi kwasvika pasina kunaka muZimbabwe. Urongwa uhu huri kuitwa pasi pemusoro unoti Drug Abuse Round Table uye uchaitirwa mudunhu reAtlanta kuGeorgia muno muAmerica. Mangwana mugovera pakati peungano yeZim Expo. Ngatinzwei mukuru wesangano remubatira pamwe Trust muzvare Savannah Madamombe vachirondedzera.
Chiri pa mapaka mapatu maviri kune vaimbi varikuuya varikubva kuZimbabwe. Sekuziva kwedu tese vaimbi vazhinji varikutambudzika nedambudziko rezvinodhaka. Mazuva apfuura aya takaona chivhidhiyo chaitenderedzwa pasocial media chemuimbi anonzi Dobadon achinetsekana aripo nemadrugs. Uyu muimbi ndakatombotaura naye achishupika achida rubatsiro. Kutaura naye ndakanyatsonzwisisa kuti vaimbi vazhinji vemuZimbabwe vari kunetsikana nezvinodhaka. Kusekuziva kwako kutanga kwatakaita nyaya yezvinodhaka izvi, nyaya yehanzva dzangu anoita zvinodhaka ane muimbi zvekare akaita kuti ndinzwisise. Uyezve vaimbi ndo vanove neinfluence vanokwanisa kuudza vamwe kuti tichinje zviri kuitika kumba.
Saka muri kutarisira kuungana nevapi? Tiri kunzwa mabata vaimbi vari kuuya.
Pavaimbi vari kuuya pana muimbi wechikadzi anonzi Tami Moyo. Vanasikana vatambura, saka tinoda kuti vavewo vamiririre vatange kutaura vasumuke vataure izvozvo. Pana chikomana chii chinonzi Pop Ten vanhu vese vanochiziva. Uyezve kune muimbi wedu ari muno ari kunana Dallas anonzi Julian King, Zebron neumwe anonzi Spoko. Vese vavo vachanga vakagara tichitaura toda kuti tinyatsoizeya pachena pasina kuvanza pasina kudii kuti tinyatsoikurukura ifumuke. Nyaya inoda kutaurwa kuti ifumuke.
Imi muchiona nebasa ramabata kusvika pari zvino vamuri kutaura navo vari kuitambira sei? Vanogamuchira here kuti kunogona kuve neshanduko?
Zviri kuenda zvichichinja. Sekuziva kwako patakatanga tanga chikaito chaiko vanhu vakanga vasingade kutaura, vanhu vainyara, vanhu vaive nekahunhu kedu kaye kekumba kekuti hatifukure hapwa. Asi madrugs ariko mazuva ano sekuziva kwako akaputika anoputika. Haasi aiye kuti munovanza munhu mogara naye aiwe, anotobuda otanga kufamba nechi nepa nenzira. Kuzvezve kuti muchavanza hapana, pfungwa dzinenge dzarasika. Saka isu tinoshanda nevatinoti maparents vaberekika vatinoti macaregivers ndo vachi vari kuchengeta vanhu vari kunetsekana. Saka tinotanga kuvadzidzisa ivavo kuti vatambire dambudziko ravainaro. Varitambira vanofanira kuritambira vachiziva kuti idambudziko rechirwere chepfungwa. Vanhu vazhinji ndo pavasiri kuziva ipapo. Tikapabata kuti chirwere chepfungwa tinochinzwisisa sekuruziva kwatinoita chirwere kana cancer hativhunduke. Kana munhu akaine cancer tinoshanda naye kusvikira zvanaka, asi tikanzwa kuti munhu ane chirwere chepfungwa chekushandisa zvinodhaka atizvibate tinoti anozviitisa saka tinobva tangosairira semombe.
Asi vari kuwana rubatsiro here iyo kunyanya vechidiki ava tiri kunzwa kuti ndiwo kwazvakanyanya kuremera uko?
Kuri kurema nekuti vanhu vari kuita zvekubatsira vashoma vari kupa rubatsiro chairwo chairwo rwekuti nzvimbo dzekuti vaende kunobatsirwa vazhinji vari kuita zvekutaura zvekungomakampeini nekuti ndo zviri nyore ndo zvisingadechi mari dzakawanda kuti zviitwe.
Kurudziro yamungasiriwo ruzhinji rwakateerera nenhau iyoyi yezvezvinodhaka izvi ndeyekuti kudii?
Inini chandokurudzira ndechekuti izvi zvakuda munhu wese. Nyaya yezvinodhaka iri kuda kubatwa semabatsiro atakaita nyaya yechirwere yekuti chinosvika pacommunity level munhu wese akunyatsonzwisisa handiti vanhu vazhinji vari kuuya vachibva kune dzimwe nyika vachiti toda kuvhura tada kuvhura rehab. Rehab is not haichisi chinhu chokuti tinoti it's a process inogona kuve process ye over a year 2 years 3 years zvichienderana nemunhu. Kubatsira munhu anoshandisa zvinodhaka zvine matanho akareba kubvira paachabva ikoko agodzokera mucommunity maanga ari muye futi anoda kuramba akabatwa akatsikwa naye.
Mukuru wesangano rembatira pamwe Trust Muzvare Savannah Madamombe vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vana mukoti vayambira hurumende kuti ivawedzere mari yemihoro uye kuona kuti vakoti vanoita basa ravo munzvimbo yakanaka uye vane zvikwanisiro. Mutsamba yavakanyorera kuHealth Services Commission nemusi wechitatu, vakoti vanoti vanoita nekungotarisa varwere vachifa muzvipatara zvisina mishonga nezvikwanisiro. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vakoti vakaedza kutaura nehurumende asi zvikashaya basa. MuNewsday mune nyaya yaMo Blessing Ali uyo achita gore kubva zvaakapondwa nemunhu anofungidzirwa kuti ndewebato reZANU-PF Pius Mukandi kana kuti Jamba. Amai vaMo Blessing vakaudza Newsday kuti vakacherechedza zuva rekusvitsa gore mwana wavo apondwa nekudzima kanduro vachiti vanoimba kuti mwana wavo ari kuzorora hake murugare kwaari ikoko. MuNewZimbabwe.com mumashoko avo ekupemberera Africa Day, mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanokurudzira kuti Africa yose ishandise mari yakafanana uye vachishoravo miganhu pakati penyika dzemuAfrica vachiti zvakaitwa nevachena. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvakaoma saizi yezimo dzimwe kuti munangagwa zvatonge mugwadu usadaro mugwadi iwe hako unoguta nemhuri yako koisu tinodai kutambura vedu wee mugwadi rega kudero patimire pakaoma mugwadi iko zvino yezvi South Africa yotizve mapemiti aya hatichapi zvino ticharama seiko ko vana ava tovabvei. Kuguta kwako hakusi kuguta kwedu mugwadi kuzvokokubira henyu maelections kuina muhwini asi munongobira henyu. Priscilla Chigumba tihwirevo vurombo gore rino hwira vanhu vurombo. Priscilla Chigumba ndiwe problemu. Maelections anongoverengwa zvakanaka kunenge kwavhotegwa asi iwe kana womadanidzira womachinja chinja
pomazima kuti hurumende kachida mari yakadaro kuti ivo ngavatangaona chikwama chehurumende kuti chikwama chehurumende chakamira sei kupa kudii. Iye hurumende ichitenga mota dzekukomanyisa mapresident vaitenga mandege asina nebasa rose yekufulaya ivo vachifara voti kumushandi haana mari tanga vatarisa muchikwama. Pavakatenga ndege vakarege kutanga vatarisa muchikwama kuti mari inokwanisa here kutenga ndege nekuzobhadhara vashandi.
Ndirikuda kupindura mashoko avazavarani. Isikai Mwari baba ini. Iye zvinezvo munoti dzangu ne Russia. Kudeura ropa kweiri kuita kuUkraine uko. Amutske ku vakomanaka muri vanhu vakaita seitsokwadi. Saka ropa revana vekuUkraine riri kudeuka ini. Amuna kana basa nazvo. Herikopita dzabakatora idzi ndedzechipedzi. Mundi transport inini ndiri chadenga kuenda kuchipatara. Kuchipatara kusina mushonga. Ndoda kuzotaura pamusoro pevava vakabudiswa majera ona presidenta. Vanhu vamwari kaende uye unotonzwa kunyara kuti inyika yerudzi munoburitsa marepisa anobata mwana ane 9 years. Mumuregerera kuvaburitsa kuti munovhoterwa. Shame on you Mazani PF. Ndozwa kunyarirai.
Studio 7, mamukasei. Tunopindurawo mukoma vabva mukutauravo vangaisitaura zvokuti tipeiwo nhabvu dzisiri dzemuZimbabwe. Isu tunotokurudzira kuti tipei dzemuZimbabwe kunyanya, ndodzatoda kuti inzwe. Dzimwe dzevanhu tinodziona pamafacebook, madane mutande akangowanda vanhu tokwanisa kudziona kana tisina madhishi. Tokurudzira kuti tipedza muti paidzodzo dzana Dynamos aushoo nana KFC vavo. Ndivatei nichida kuti tinzwe. Zvizhinji zvandei pamadare mutande anenge ana Facebook tinozviwana kana tisina madhishi. Tatienda komana achipinda zvake muofisi.
Pastudio 7 makadini wozvenyu mukoma tanonoka wande mukoma Blessing Shumba. Ndinoda kumbotaura pamusoro pamukoma vangu vambotaura kuti kwai munofanira kupota muchitaura mitambo yekumwe musangotaura zvana Dynamos zvava kubhoa. Ndizivi kuti munhu akaita sei anogona kubhoikana nemitambo inotaurwa yekunyika kwake. Handizivi kuti zvakamirawo sei ipapo. Vanofanira kuti vagadzirisewo ipapo.
Ndinoda kubva ndabata vazavara avo muromo kuti vanoenderei pamhepo kana vamwa mutoriro. Isu hatidye madhemu, hatidye marodhi. Marodhi acho ari kushandwa nani nevana venyuka nehama dzenyu imimi. Tine vana vakagara pafom 6 takagara navo pano. Imi muri kutaura zvemarodhi. Chipatara chine mushonga ndechipi nhai muvazavari? Ita muchingoti womoka kunge pana mavaza imi. Hatisi kukutukai asi itai munhu akakwana anoziva kuti Zimbabwe yakamira sei. Muri kurarama nyika ipi imi? Muti nyare mamunhu mukuru. Muri kugara nyika ipi imi? Yamuri kugara imi yamuri kuguta. Tinodya marodhi, tinodya madhemu. Kusakwana kuvanhu vanopururudzira madhemu. Madhemu ane basa rei? Vana vachienda kumabasa vachipuwa $100.
Pastudio 7 magadi apo. Ini ndinoda kupindura zvangu pari kutaurwa navazvavari apo vachitaura kuti Zimbabwe. Vazvavari ngavataure chokwadi. Tiri pano kumasvingo kunoku haisinamo tasvika pakutambura. Mashoko avazvavari kana vachitaura diro vanokumbusa vana veZimbabwe vakafanana nei. Nova kutsamwa kuzvimbigwa chaiya kusiya kubozi. Zvimba vari kutaura nezvepagiraundi hazvinge ngavataure chokwadi kutambura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Musi wa15 kukazi mugore ra2011, hondo yenyika yeLibya yakatanga muBengazi mushure mekuratidzira kwakaitwa nevaishora hurumende. nekuda kwekushandisa kwechisimba kwakaitwa nehurumende yeLibya kune avo vairatidzira. Sangano reUnited Nations Security Council rakakwidza nyaya iyi kuInternational Criminal Court ICC kuHague mushure nemavhiki maviri. Sangano reICC rinogona kushandisa simba rayo pamusoro pemhosva dzinopesanisa kusabata vanhu zvakanaka munguva yehondo semhosva dzehondo dzakaparwa munharaunda yeLibya. Kana nezvizvarwa zvayo kubva musi wa 15 kukadzi mugore ra 2011 zvichienda mberi. Mumakore gumi nemaviri akatevera, Libya haina kuzowana runyararo. Kunyangwe hazvo, hondo yakambopera muna gumi guru mugore ra 2011, imwe hondo yakazotevera mushure memakore matatu. Panguva yemirizhonga iyi, vanopfurikidza mwero vakaedza kupamba nzvimbo yavaiti ndeyavo kune rimwe divi renyika. Vairwisana muLibya vakange vachitsemura nyika, vachirwira nharaunda yeminda yemafuta. Asi vakabatwa pakati pemirizhonga iyi vaive vanhuwo zvavo. Uye panguva iyi makoronyera akatora mukana wekuda kushungurudza vapoteri vanobva kunyika dzakavakidzana vakange vachida kuenda kuzviteshi zvegungwa reMediterranean Sea muLibya vachitarisira kuwana mukana wekuyambuka kuenda kuEurope. Saka hazvishamise kuti kushanya kwakambobva kuitwa mumwedzi wakurume nenhumwa yeUnited Nations Independent Fact-Finding Mission kuLibya kwakawana mhosva dzakawanda dzakaitirwa vanhu vemuLibya zvichisanganisira vapoteri. Dzimwe mhosva dzaisanganisira kubatwa chibharo, kudzvinyirirwa kwemapoka evanhu, kusungwa zvisiri pamutemo, kupondwa, kuitwa varanda, kuuraya vanhu uye kunyangarisika vanhu. Pakasvika ruzivo urwu kusangano reICC, sangano iri rakaburitsa mawaranti matsva ekusunga avo vakapara mhosva uye kuwedzera dzimwe mhosva. Munyarikani anoona nezvekutongwa kwemhosva akamirira America kuUnited Nations vaMark Simonoff vanoti basa riri kuitwa nesangano reICC muLibya rakakosha munyaya dzekuchengetedza runyararo. Vakaenderera mberi vachiti nyaya dzekuferefeta vanhu vakabatana dzakaitwa nehofisi yemuchuchisi dzakakonzera kuti vanoshungurudza vanhu vasungwe nekutongwa. Vakati nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa huchaenderera mberi kunze kwekuti matano ane musoro akatorwa kugadzirisa kusagadzikana kunogara kuri muLibya. Vakati nano yakakosha ndeyekuti pave nerunyararo nekugadzikana mushure mekubviswa kwechimbi chimbi kwemapoka ese ane zvombo uye kubviswa kwevarwi vekune dzimwe nyika vari kurwa muLibya. VaSimonoff vakati ikodzero yevanhu vemuLibya yekuti vave nerunyararo uye kodzero dzavo dzichiremekedzwa. Vakatsinhira vachiti America inotsigira matano ari kutorwa nesangano reInternational Criminal Court mukuunza magariro akanaka kuvanhu veLibya. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika munyika yeLibya. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeGreece inoda kuti paitwe ongororo yechimbi chimbi pamusoro pezviri kutaurwa zvekuti vamwe vapoteri vari kubatwa zvisiri pamutemo vachitorwa vachinosiwa pakati pegungwa. Vamwe vevapoteri ava vanonzi vanobva kuEritrea, Ethiopia nekuSomalia vachitiza hondo iri munharaunda yeHorn of Africa. Vamwe vari kuti vapoteri ava vari kubatwa nemasoja emuganhu kana kuti Greek Coast Guard vachisiwa pakati pegungwa kuti vadzokere kwavakabva. We'll be right back. Sezo nguwe ya pera chombo tarisa zange ziri munau zanasi vamiri venyika zemu Afrika waka ungana nezuro mu Addis Ababa Ethiopia vachipemberera makore makumi matanhatu kubva zvakapumbwa sangano re Organization of African Unity iro rave kuzivikanwa se African Union makore ano. Mapato ezvematongero enyika anokurudzira veruzhinji kuti vaende kunotarisa mazita avo mumagwaro ekuvhota kakuti Voters Roll kutanga mangwana mugovera kusvika musi wechitatu svondo rinouya. Tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi iva nezvi zvakare manhero anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEast Ndebele.